manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, chikumi 25, 2024. Makateerera kuStudio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakuru vemauto muZimbabwe havana kukokwa kuBotswana kuri kuitwa musangano mukuru nevamwe vavo muAfrica uchikokerwa neAmerica. Zimbabwe inonzi neAmerica haisi kuita zvakakwana kurwisa nyaya yekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti human trafficking. Dare rinonokazve kupa mutongo pakuti nhengo dzebato rinopikisa RCCC dzitongwe dzichibva kumba here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vemauto munyika General Philip Valerius Wanda na Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe havana kukokwa kumusangano wevakuru vechiuto muAfrica uri kuitirwa kuCameroon muBotswana wakarongwa nebazi remauto muAmerica reUnited States Africa Command kana kuti AFRICOM. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Nyika dzemuAfrica dziri kusangana pamusangano weUS AFRICOM uri kuitirwa muBotswana. Paine chinangwa chekuziya dambudziko rinokonzerwa nevanoita zvakafurikidza mwero, pamwe nekuziya nzira dzekupedza hondo dziri kuitika muAfrica. Asi vakuru vakuru vemauto muZimbabwe havasi pamusangano uyu, kunze kwemukuru anoona nezvemauto pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaCharles Shumba. Mukuru mukuru muAfrica mamai Rose Kiraveri vaudza Studio 7 kuti izvi zvinotaura kusakokwa zviri pamutambo kweZimbabwe kumusangana uyu nehurumende yeAmerica.
Vakuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa muAmerica reNational Security Council vakati Zimbabwe yanga isina kukokwa kumusangano uyu. Pamwe Zimbabwe haina kukokwa nokuda kwemutemo inodzikwa nehurumende. Isu chedu kuteerera chataudzwa.
Amai Kiravore vatiwo chiitiko icha chisi chekuparadzanisa Zimbabwe neAmerica, asi kungoti vakapiwa yambiro yekuita izvi nevakuru vakuru vehurumende yeAmerica. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende maringe nenyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika Mai Opamuchinguri Kashiri vadzimana rembozha yavo pavangonzwa kuti vari kutaura nesu. Vashumba avo vari kupinda mumusangano uyu varambawo kutaura neStudio 7 kuti pajekeswe kuti sei vakuru vakuru vechiuto muZimbabwe vasiri pamusangano uyu. Ukama weZimbabwe neAmerica una kumira zvakanaka kubva pakabuda Zimbabwe pachena kuti ichange ichitsigira Russia pahondo yayo neUkraine, uye America inoti haisi kufara nekutyorwa kukodzero dzevanhu muZimbabwe. Zimbabwe yakabuda pachena kuti ichange ichimira neRussia nguva dzose nekuti America iri kuramba yakaomesa musoro panyaya yekuomesera vakuru vakuru muhurumende ZANU-PF. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti Zimbabwe haina kukokwa nekuti ine pamuromo pasingamharwi nenhunzi.
Vamunangagwa vakatotaura nemuromo wavo kuti America muvengi. Vanenge vachitsoropodza nekunyomba nekukatakata nematombo nyika dzese dzavanenge vachiti idzo hadzisidzo shamwari dzavo, kunyanyanyanya nemashoko asina kunyasofungwa anenge achitaurwa nevatungamiriri vedzi venyika inoiyi.
Zvichakadaro, mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vati nyika dzemuAfrica dzinofanirwa kuita mubatira pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga nzira dzekupedza makakatanwa ayo ari kukonzera hondo.
Ngatibatanei mukukurudzira kubatana mukushanda kwedu nesimba mukunyaradza pfuti kuitira kuti kuve nerunyararo, budiriro nekugadzikana mukondinendi yeAfrica.
Mukuru mubandiko reAfricom General Michael Langley vati zvakakosha kuti nyika dzwane nguva yekuziya matambudziko yavanofurikidza mwero nemamwe adziri kusangana nawo.
Takafanira kushanda pamwe chete mukuedza kubuditsa pachena nekukuchidzira moto muzvinhu zvakanaka uye zvine udzamu zuva nezuva kuti upenyu hwevanhu huve nani.
US Africa Command nemuzinda wayo muguta reStuttgart muGermany. Musangano uyu uyo watanga nhasi uri kutarisirwa kupetwa nemusi wechina uye uchitarisirwa kubuda nezvisungo zvinotarisirwa kusimbaradza kudzivirirwa kwenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Gwaro raburitswa nehurumende yeAmerica rinotarisa nyaya dzekuendeswa kwevanhu munhapwa regore rino kana kuti 2024 Annual Report on Human Trafficking rinoti Zimbabwe yatodzokera kumashure muzvirongwa zvekurwisa dambudziko iri. Madzimai emuZimbabwe anonzi ari kuenda kunobatwa senhapwa munyika dzakaita seIraq, Kenya, Uganda, Kuwait, Oman, Saudi Arabia neChina. Mamwe makambani ezvizvarwa zvechina anonzi ari kubatawo vashandi chibharo nekuvanyima mari kuvashandisa vasina zvekupfeka zvinokodzera nezvimwe zvinotyora kodzero yemushandi. Hurumende inonzi iri kusiyira masangano akazvimirira oga basa rekuchengetedza vanenge vabatwa senhapwa. Zimbabwe inonziwo inoshandiswa semugwagwa wekuendesa vanhu munhapwa vachibva kuSomalia, Ethiopia, Malawi neZambia vachienda kuSouth Africa. Vamwe vana vekuMozambique vanonzi vari kushandiswa senhapwa kumbare vachitengesa zvinhu asi pasina ari kusungwa. Nyika iri kukurudzirwa kusimbaradza mitemo kuti izvi zvisaitike uye kuranga vanenge vapomerwa mhosva nenguva. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari muSouth Africa.
Tinoti izvozvo zvindizvozvo chaizvo chaizvo, asi zvehurumende imwe chete iyoyo inezenge yakutaurawo kuti hatikwanisi kudzivisa vanhu kufamba. Tinosunda vanhu kakutsvaga chouviri, kushupika nhamo inzara. Saka zvinoita kuti munhu aite zvose zvose kana munhu aine nzara. Nyaya iyo inyaya yakaomarara chaizvo inonetsa kuti igadzirisike, nekuti tinenge tichiti vanhu vasati vafamba ngavananzerere vaone kuti wacho ari kuvati ngaauye kuno, munhu akatsvinda here, munhu ane chimiro chiri pasi. Asizve kana ari munhu ane nzara audzwa kunzi ndinonokupa chouviri kuti uwane chokudya, anogona kungoti ndazvipira ini, chauya chinoona ini.
Tinoona zvakare pane nyaya iya yanga iri kunetsa vamwe vanga vari kutorwa vachiendeswa kune dzimwe nyika vachinge vataurwa kunzi vari kunosvikopiwa mabasa, asi vozoona vasvika ikoko kuti aiwa vari kupambwa. Pane zvingaitwe here kumisa izvi?
Hongu, isu tinotika izvo nyaya yekudzidzisa iyoyi, tinoti nyaya iyoyi ngaidzidziswe. Vanhu ngavadzidziswe kuti kana wafunga zvokunzi kuda kuenda kunyika zvakati zvakati zvikuru sei dzekuko dzepakati nepakati kuMiddle East uko, vanhu ngavazive zvinoitika ikoko, ngavatsvage ruzivo rwakanyanyisa nezvenyika idzodzo, vazive kuti kunofambwa sei. Chinenge chiri chikuru ndozvandiri kuti vanhu ngavatore mukana wesocial media, bvunzai nai pano naFacebook, naini vari kukatauko, vari kuomani, vari kupi kupi, kwakamira sei, nekuti munogona kunyeberana muri kumusha muri kuno kuZimbabwe kana kuti muri kuno kuSouth Africa, asi ari ikoko ndiye anogona kuudza vamwe kuti ivedwe kuno hazvina kumbomira zvakanaka kana kuti kuno kunofambika zvakadai zvakadai. Uyewo isusu tine maembasi ka ikokoko, tine embasi kunana Saudi Arabia uku. Vanhu ngavati kana vaenda kunyika idzodzo vosvikako voenda kuembasi unonyoresa kuti vedwe ndakauyawo kuno kuzoshava. Vaive kuembasi vaive kana pakazoitika chinoitika, kana hama dzako dziri kumusha dzikaona wagarisa usina wambotaura navo, dzinofona kuembasi kuya kana kuvanyorera tsamba kuti naivedwe hama yedu yaane mwedzi mitanhatu isina wambotaura nesu kana izwi rimwe chete, titarisireiwo kuti mupenyu here.
Avanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muSouth Africa. Tichiri panyaya iyi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakambovimbisa havo kuti Zimbabwe iri kuvandudza mitemo kuti vanhu vasaendeswe munhapwa, vachitiwo pane komiti yemakurukota iri kuongorora nyaya iyi. Taedza kubata munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga, asi vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira pataenda pamhepo. hatisati tanzwa kubva kumuzinda weChina, asi unomboramba zvavo kuti makambani ezvizvarwa zvenyika iyi vanombunyikidza vashandi. Dare ramajistrate muHarare nasi raendesa zvemberi kupa mutongo pachikumbiro chekuti mutungamiri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe makumi manomwe nevasere vavakasungwa nawo svondo rapera vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. VaTimba nevamwe vavo vakasungirwa kuAvondale apo vechidiki vaicherechedza vari pamba pavo zuva rimwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child. Vamwe vevanhu ava vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutauriri wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vakaudza Studio 7 kuti vanoti vakarohwa vanokwanisa kukwidza nyaya yavo kuhofisi yemukuru wemapurisa vaGeorge Matanga. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Pane mapepa aifaruga akaiswa mudare nevachuchisi musi wechishanu zvaiva zvaizopa mukana magweta edu ose kuti akwanise kuisawo mhinduro dzavo nezuro muvhuru.
Saka dare ratiwo kudii?
Nhasi dare rataura rikati mapepa mazhinji ose aya ramaona zuva ranhasi, zvinova zvazotadzisa kuti dare rinyore pasi mutongo wavo pachikumbiro chebeu. Saka dare razoti tidzoke musi wechina. Tinotarisira kuti musi wechina dare rinofanira kuitawo zvinotarisirwa muconstitution yedu.
Sei muri kukurudzira kuti dare risunungure vanhu ava?
Nekuti vanhu ava vose havasi vanhu vakapara mhosva ba. Mhosva idzi tinoona kuti imhosva dzinopomerwa dzakarerekera kunyaya dzematongerwo enyika. Imhosva dzinopomerwa dzakanyanya kunangana kunyanya-nyanya neavo vebato rinopikisa.
Ko, pane vakakuvara zviri kufamba sei?
Tine vatinavo vakanzi vakwanise kuenda kuchipari Runyatwa kunotariswa zvizere nemadhokotera ikoko, asi hongu vakabvumidzwa kuti vaende vakagadzwa nemagadijeri. Asi dambudziko ratinenge tinaro nderekuti zvipatara zvedu zvehurumende kazvakaita sana pari Nyatwa hazvina zvikwanisiro zvakakwana zvekunyatsoongorora marwadzo ane vanhu vedu. Vachiri kungori kuyuwira nemarwadzo emapfupa akavhunika, vamwe vane mbabvu dzinogwadza, vamwe ndovanotemwa nemisoro, uyezve vamwe vazhinji vacho ndovabatwa nedziwa.
Nechikonzero chei vagumu?
Nekuda kwekutorwa kwekuita kunze. Muzvitorongo zvedu umu hamuna machira akakwana. Zvitorongo zvedu izvi hazvina kuvakwa nenzira yekuti zvinochengeta kudziya mukati mazvo. Saka nokudaro muchando chimwe chinokuwanda kwavakaita, vazhinji vacho yarango vadziwa kose kose. Tatovaendesera mishonga ende tinovimba kuti musi wechina vachange vachibudiswa kubva muusungwa.
Gweta revasungwa vebato reCCC vaAgents Gumbo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vakawanda munyika kubva kubato riri kutonga reZANU PF pamwe nevemapato anopikisa vari kushora zvikuru huori unonzi watekeshera munyika. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF nevari pedyo nevatungamiri venyika vachibatwa nemambure asi vachiregererwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Munyika mune mutauro wakanyanya mushure mekunge anozviti muzvina bhizimusi vaWinkel Chivayo vakafubgura hapwa vachitaura nezveuori hwavanoti vanoita nemapazi ehurumende. Mumashoko avanonzi vakatumira panhare mbozha, vaChivayo vakati vakuru veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nevasori ndevamwe vakanombora mugapu renyika pamari inoda kusvika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti $50 million. VeZEC vakazoburisa mashoko vachiramba nyaya iyi, asi vanopikisa nevanorwisa uori vanoti uku kungotanda nyadzi. Pakazobudawo nyaya yekuti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti $40 million kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruwa yainge isina kufambiswa zvakanaka nenhengo yeZANU PF vaMike Chimombe pamwe navaMoses Mpofu. Mumwe wechidiki webato reZANU PF anobva kumwenezi mudunhu remasvingo Zamani Ndlovu anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yeuori iyi.
Hanyaya wikino uchivayo inotirwadza uye inotinyadzisa sevechidiki vanoteerawo musangano weZANU-PF nekuti zvinosvibisa musangano wedu.
Asiri kuchenesawo vamunangagwa panyaya iyi mumwe mutsigiri weZANU-PF wekumasvingo zvakare, Jimson Shumba.
Vanhu vari kuita corruption vari padhuze naED. I don't think vanopumwana mukuru. Asi kuti vanozviita vachivimba kuti kana tikange mutemo wakuuya tinovanda nezita remukuru.
Aimbova mutungamiri wesangano revadzidzi reStudents Representative Council paUniversity of Zimbabwe vaAlan Chipoi vashora kudyidzana kwavamunangagwa nevari kupomerwa mhosva dzeuori.
Vanhu vari controversial ndo vanosvitswa padhuze nemutungamiri wenyika. Mungwa yaMugabe hatinobvira tazviona izvi. Takutanga kuzviona pakapinda vamunangagwa vakutanga kupoza mumafotos nembavha. Mbavha dziya dzine mukana wekushandisa zita ravo.
Asi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vati sebato havana tsitsi nevanoita zveuori, vakaramba kuti vamunangagwa vane maoko akasviba panyaya idzi.
Isu sebato reZANU-PF hatigashiri kana kuregerera nhau dzine chekuita necorruption. Mazuva ekuti vanhu vaite zvecorruption aasvika kumagumo.
Mumwe mudzidzi vaDarlington Chigwena vati uori wauraya ramangwana renyika.
Munyika matekeshera uori, munyika matekeshera umbavha, ugororo. Zvinova zviri kutadzisa kuti vechidiki vange vachiwana raramo yakanaka. Izvi zviri kukonzereswa nenhunzva tunzva mara patsetsetse dziri kukokota mari yenyika.
Mumwe wechidiki webato reTriple C ati ari kuchikwata chinoti chinotsigira vaNelson Chamisa kunyangwe ivo vakabuda mubato iri. VaElvis Mugari vati vamunangagwa vanenge vakasungwa hambira dzakondo nevari kuita uori ava.
Zvatakanzwa vachivhayo vachitaura kuti ndakabata nyika, ndakabata mukuru wenyika. Kuti dzi zvinoratidza izvozvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kugadzirisa dambudziko reuori muZimbabwe nekuti ivo munhu ane uori.
VaRollins Magede vanoshanda sechipanga mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vati chatova chigariro munyika kuti vanoita uori vanoregedzwa vachiita madiro aJorgina.
Pane nyaya dzecorruption dzakai dziri kuramba dzichingoitika on every day muZimbabwe and vanhu zhinji havasi kana kumbosungwa. Munakatoba kanoti tasatopiwa promotion.
Mutauriri wemapurisa munyika Commissioner Paul Nyati varamba kunakurirwa nyoka menyu vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita basa ravo kana vanhu vachimhangara vaine humbo hwakakwana.
Kuna vanhu vakamhangara paine chapupu mapurisa kuita basa ravo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wesangano reZAC vaMichael Reza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo. Direct from Washington,
the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNairobi, Kenya, nhasi akanda hutsi hunokachidza kudzinga vanhu vanga vachiratidzira apo nhengo dzedare reparamende dzanga dzichiziya bhiri rekuvandudza nyaya yemitero riri kushorwa nevanhu vakawanda. Kunyange vanhu vari kuratidzira murunyararo, vanhu vaviri vakaurayiwa svondo rapera uye vakawanda vanonzi vakasungwa nemapurisa. Izvi zvinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu hazvisi pamutemo sezvo kuratidzira iri kodzero yevanhu. Russia inoti Ukraine yatumira ndege dzemhando yemadrone kunorwisa dunhu rayo riri kumuganho nenyika iyi reBelgorod. Vanhu vakawanda vanonzi vakuwara uye zvimwe zvivakwa zvikaparadzwa. Nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti imbomira kuramba ichiwedzera zvikwerete zvayo dzichiti kuramba ichiita izvi kunokanganisa budiriro yenyika pamwe nekuita kuti nyika irambe ichinyimwa zvimwe zvikwerete nemasangano anokweretesa mari. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa dare reparamende svondo rapera nemutevedzeri wegurukota rezvemari vaDavid Munangagwa kuti chikwerete chenyika chadarika mabhiriyoni 10 nemasere emadhora ekuAmerica kana kuti US $18 billion. Nyanzvi mune zveupfumi vachitaura vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanoti chikwerete chenyika chiri kuramba chichikwira nekuti Zimbabwe haisati yakwanisa kuwana mari yekuti ibhadhare zvikwerete zvayo zvichireva kuti zvikwerete izvi zviri kubereka.
Zvimwe zvikwereti zvacho ndezvekuma90s, zvimwe zvikwereti zvacho ndezvekuma80s. Saka nokuda kwezvakawanda wandawo zvinenge zvichitika munyika, tisati tawana mukana wokuti tibhadhare mari, saka inotoramba ichikwira. Asi tine chivimbo kuti izvezvi chirongwa chiri kuitwa nehurumende chinobatsirwa neveAfrican Development Bank, chichibatsirwa neaimbo vemutungamiri wenyika vachisano vekuMozambique, chinokwanisa kuti Zimbabwe iwane mukana yekuti badare zvikwereti izvi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mutungamiri webato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti nyaya yechikwereti chenyika inototyisa, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika.
Ngatimbomirai kuwedzera zvimwe timboongorora toziva kuti zvakamira so, toona kuti nyaya yacho yezvikwereti iri kugadziriswa sei, tomborarama nemari yatiinayo zvinoenderana nezvatinokwanisa kuita senyika. Tisaramba tichingowedzera chikwereti pamusoro pechimwe, zvichanetsa vanotevera vanongozongozvarwa vari muzvikwereti.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana nyika yakakundikana kubhadhara zvikwereti zvayo sezviri kuitwa neZimbabwe, zvinokanganisa kukura kweupfumi pamwe nenyika pachayo.
Nyika haizombofi yakakwanisa kuvandudza upfumi hwayo, nokuti upfumi hunenge kuchitotorerwa mari nezvikwereti izvozvo. Zvekare nyika inenge isingakwanisi kunge ichikwereta mari kuti ikwanise kufambisa zvimwe zvirongwa zvayo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo zvikwereti zveZimbabwe zviri kuramba zvichiwedzera nemhaka yekuti nyika iri kuramba ichiita zvirongwa zvebudiriro ichishandisa mari yekukwereta.
Zvinonza dambudziko pakuti tiri kukwereta mari nemainterest rates ari pamusoro, nenyaya yekuti titori nemari yazatagara tiinawo kare hatisiri kukwanisa kunge tichidzosera. Saka it becomes very expensive kuti tinge tichikwereta. But of course hurumende inenge ichiti hano haina mamwe maoptions akawanda apart from kukwereta mari or even kushandisa matax revenues kana even kutocreata imwe mari.
Pane nhaurirano dziri kutungamirwa nevaive mutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano dziri pamusoro pekutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo. Asi America inonzi yakabuda munhaurirano idzi ichinyunyuta nekusafambiswa kwainoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Asi hurumende yakati haishaiswe hope nedanho reAmerica iri, ichiti America inofanira kudzidza kuti isapindire mumatongerwo edzimwe nyika. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu muAmerica vakwira kumatare vachipikisa mutemo mutsva wedunhu reLouisiana wekuti zvikoro zvose zvinofanira kuratidza makamuri ekudzidzira ose mitemo ine gumi yemubhaibheri kana kuti 10 commandments. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vanoti kuita izvi kutyora mutemo wekuti zvematongerwo enyika hazvifaniri kusanganiswa nechitendero sezvo vamwe vadzidzi vasiri maKristu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya iyi inyaya inonetsa muno muAmerica nekuti pane zvitenderano zvakasiyana-siyana zvinorekognizwa muno muAmerica. And uyezve bumbiro remutemo rine yatingati pachirungu clause kana kuti mutemo unotaura nezve inonzi free exercise clause of the First Amendment. Inotaura kuti hurumende kana kuti bazi rehurumende harifani kudzika mutemo unoita senge unosapota chimwe chitendero, vachiita senge vari kusapresa zvimwe zvitendero.
Imo muzvikoro umu vana vanenge vachidzidza mitemo iyi zvinofamba sei?
Muzvikoro umu tichitarisa kuma public schools havato iti izvozvo zvokudzidzisa vana zvechitendero nokuda kwokuti vana vanouya kuzvikoro especially kumapublic schools uko vanenge vane maonero akasiana siana estendo chasa wabiriki wao.
Nyaya yoku siana siana kwe zvitendero sei kuita kunge irukunetsa muzvikoro kudai.
Inyaya irukuita senge iruku daku fosekedza zvikoro kuti zvive zvine anganzi ma 10 commandments arimu I think displayed or achidzidziswa pazvikoro izvo zvinova zviri izvo zvinozoita dambudziko because ma 10 commandments chiKristu kauti iChristianity yatingati religion yeChristianity but kune zvitendero zvakasiyana siyana zvinova zvazoita senge kuda hurumende kana kuti vari kudzika mutemo wacho vari kuda kuti vanhu vese vanouya kuzvikoro imomo vave vachidzidza chitendero chechiKristian.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare naivanzi Sininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hello, pastudio 7 apo, pastudio 7 apo. Murise, yae, nini zvangu mashoko angu antinao ndiri kutira, sezvi zvarwa zveZimbabwe, zvagive up. Tatosimudzawo maoko, because, zvakaoma kuti wewe, uri munhu unenge aida kuzama kuti uonesane, nababa wako akakuzvara, but baba wako akakuzvara. Zvarani ngachiti zvandiri nini baba nditori nekodzero kuti nini ndiitire tsvina pamubhedha iwewe mwana ungokorobha tsvina iyoyo ya izvozvo izvi hazvisi right saka inini ndiri paSouth Africa panapapapa bhoo izvezvi izvi togona kutongoita musha tiri kunze because zvilongo munhu angagwa netimu rake varamba kuti nyika igadziriswe bhoo vasanyakuwara pana zvatingavaita because ivo vanozviita vana mambo but chino ndinakidza chinhu wani chekuti tese tingori makuwa achangofa.
Hello Pastudio 7, ele vana jongama vanoiva vana jongama masvarasei inotoda kumbotaurawo pamusoro pauyo anonzi weshimenimuyo vana weshimenimuyo dzungu rokuwandirai dzungu rokuwandira weshimenimuyo nyange ukanyora patwitter yako chitorikodza chamisa chamisa ndiwo watiri kutoda murikutozopedzera nguva yenini vana weshimenimuyo sasora chitorikodza chamisa chiti chamisa kana uri unhu wepati wakakodza madhivishen iwe wakanga wakanonekiwa nanikuri president wakane bato iwewe une bato here iwe weshimenimuyo dzungu rekunetsai vana monzo vanhasi vari kupfa muchasara makatinyena futi muchasara futi makatinyena ndichaenda kumaelections isu watikuda ndichamisa nometa wati chamisa ndo watiri kuda.
Ya inotoda kubatawo panyaya yairi kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe nyaya yachatifadza yakutirwadza zvinezvi zvakuda zvotirwadza zvakabe kupesera manje zvazvaiita ka hazvichatifadzi vasikara vari kutsvagwa izvezvi righting center kuZimbabwe vari kudiwa izvezvi sande kumba kwavo kwakasvika kukabvonyongorwa kutsvaga vasikara nditi nenyaya yekuti vakatara kusvitsana nekuGeneva asi ananana ningiriki nava matsotsa aya anana chivhayo nanana chimumba ava vakaenda nezuro kunobvunzurudzwa kusaidhu havana kana havasitombodiwa kana dzokerenyi kumba tichazokudaidzai nomuroona asi vasikara vari kutsvagwa kunge hamena.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau, itai zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Musakanganwa chirongwa chedu vateereri cheThe Connection nenguva dza8pm apo tinokupai chirongwa cheLive Talk nhasi tichitarisa kuramba kwenhengo dzevechidiki dzebato reCitizens Coalition for Change dziri muusungwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vakuru vemauto muZimbabwe havana kukokwa kuBotswana kuri kuitwa musangano mukuru nevamwe vavo muAfrica uchikokerwa neAmerica. Zimbabwe inonzi neAmerica haisi kuita zvakakwana kurwisa nyaya yekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti human trafficking. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isi.